Matambudziko aya anosanganisira kuchungurudzwa nezvokuda kumanikidzwa kuita bonde uye kusato kurara pakafanira mune dzimwe nzvimbo. Muzvare Senzenitabeth Machona, avo vane makore 42 ekuberekwa, vanoshandira kambani yeMushroom Logistics vachienda kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC, vanotsanangura nezvemamwe matambudziko avanosangana navo.
Saka challenge yatinoita kazhinji kacho ndeyekuti chero pamaloading point kana kuti pamaloading point tinowana pasina matoilet evanhukadzi, tinowana pasina mabathroom evanhukadzi. Kana imo mumacompanies chaimo zvakatotitorera nguva kuti tinge tichitambirwa, nekuti vaingotiudza chikonzero ichocho kuti hongu isusu mafacilities atinawo pano ndeevanhurume. Saka ichallenge.
Tabvunza Muzvare Machona avo vanobva kusanyato kuti chii chakapa kuti vade kuita basa iri.
Ndakanga ndagara ndichingofarira zvekudhiraivha, saka nekuzofambawo kwenguva ndichiita zvokuti sasvokoda ndichitengesa kunana Zambia, ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudhiraivha. Ndakutoonawo kuti kune vamwe vanhukadzi vasiri venyika medu kunana Zambia vari kudhiraivha, ndo pandakaita chidoka doko.
Vaendererawo mberi vachiti,
ndinozofara nebasa rangu, ndinorifarira zvokuti ndakambenyeifunga kuti pamwe ndicharesaina so early, but aiwa ndinozwisisa kuti pabasa ndichiripo kana nyama nemweya zvichiri kwambirani, aiwa ndirikarira basa.
Munyori mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanotyaira magonyeti vezimbabwe aune chita drivers union vakennedy masese vanoti vane vanhukadzi vanosvika 120 vari vanhengo dzavo, asi vanoti vamwe vavo havana mabasa.
Vakawanda zvavakaita kudaro. Ndofunga paregista redu takatombosvika nguva yetakasvika madzimai kwana kuti akuma 120. Tipa 120 ipapo taigona kuona pane vashanu kana vashoma kune gumi vanogona kunge vachityaira kumakambani akasiyana siyana.
Vaenderera mberi vachiti sangano ravo riri kuita zvese zvarinokwanisa kukurudzira makambani kuti ave nezvirongwa zvakanangana nekukurudzira vanhukadzi kuti vakwanise kushanda vakasununguka.
Isusu pachedu tine gender policy yakanaka muzvitishitidhi, policy inotiita kuti nesuwo tinzwe kuda kuti madzimai nevarume vawane mukana wakafanana pakutyaira. Tinozviziva isusu kuti hakuna basa rinonzi harikwanisiki, asi chinoita kuti basa rinzi harikwanisiki kuitwa nemadzimai ndeyekuti zvikwanisiro zvokuti basa iroro riitwe.
Mukuru musangano rinoona nezvekukurudzirwa kwemadzimai mune zveupfumi reAction Women Group amai Edna Masiwa vanoti madzimai anotyaira magonyeti ari kuita basa guru kwazvo.
Sewomen's Action Group tiri kuona zvikuru kuti madzimai ari kuendawo kumamwe matereni kudzimwe nzvimbo dzangasinganyanyosvikwa nemadzimai sekudhiraivha matruck. Saka tinongozvitambira kuti madzimai vava kudhiraivha matruck ende vazhinji vacho vanenge vari kuita zvakanaka mubasa ravo iroro.
Shuwiro yaamai Masiwa kuona madzimai akawanda achizvipira kuita mabasa akaita sekutyaira magonyeti sezvo kuine mikana nokuda kwokutatarika kuri kuita kambani yezvitima yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.